ranga zvona saizvozvo ikuti tiri mumainda kuti tinozviziva kuti hazvimboiti nyore kuti tingoti mangwana zvinhu zvatosumuka zvaitika ende ihurumende yangova ne 100 days ina masimba okuti ichinje zvunhu ndovunga vanyanya kana vadaro Vice President Muhadi vanyanya kuzvipanisa voga hadizvo asi zvinhu zvacho zvakaoma zvoda kuti kana kuodya chaiko stock kuti iuye muno muzimbabwe inotora mwedzi inogona kuita 3 to 6 months isati yasvika saka kuti utange waona kuti indastri yakushanda haumbozvioni nokuti no ukangoimpota raw material unobva kubve kweimwe nyika haingouyi musi iwoyo ende zimbabwe patanga tiri muhurumende yapfuura waitanga watobhadhara mari in advance zvinhu vaya vozomanufacture zvozouya saka zvaitorera mwedzi inosvika kuma 6 to 9 months wabhadhara mari kuti zvizouya saka pakakosha hatingi ngatitende kuti chavapo chikuru kuchinja pfungwa dzevanhu pfungwa dzevanhu dzachinja vanhu vaakufunga vachiona kutoti aa kwatiri kuenda kune pundutso kana kwatiri kubva
ko nyaya yemarii muri kuionawo sei sezvi ichiri kunetsa kuti zimbabwe iwane vekunze vari kuuya kuzouchika mari munyika kana kuti yatingati foreign direct investment
blessing ndo zvandiri kutaura kuti hazvingosununguki nguva imwe chete isusu tiri mumaindastri tikakuudzai vanhu vari kuuya muno vachida kunzwa kuti zimbabwe yakamboita sei nokuti stori yanga iripo hurumende yakabva iri vaingoti zimbabwe hakuendwi vaiti zimbabwe kune vanhu vanoba vaiti kuzimbabwe kune korapusheni hatiuyi saka zvinhu izvozvora zvikafanika zvidiki asi zvihombe nokuti munhu wega wega ana kuinvesta munyika anotanga azviona saka chavapo vanhu vari kuda kuuya asi pane zvinhu zviviri zvakaitika takachinja hurumende asi maelections ari kuuya futi saka vanhu vanoda kutanga vaona kuti ndiani anohwina maelections uyu watiri ari kutonga iko zvino ndiye achahwina here kana akahwina ivo vobva vachitanga manje kuuya nemari nokuti vanoziva kuti ndiye aunza pundutso kana kuti ndiye aunza change inoita kuti zimbabwe yotora imwe nzira yakasiyana neyanga iripo nekare saka hongu direct investment haingouyi overnight asi vamwe vari kuinvesta kudhara patiaita makambani mashoma asi mainquiries tinawo matourist chaiwo avuya muno so far for the last 3 months vari kutotaura kuti papinda vanhu vanosvika kuma over 40,000 people kureva kuti zimbabwe yakutarisirwa kuti inyika inofanirwa kushanyirwa inyika ine hope
sevanhu vari mumaindastri muri kukwanisa here kuona dzimwe mari dzamune muchida kubva kuRBZ kuti mugadzirise mishina ida kutengwa kana kugadzirawo zvimwe zvinhu
RBZ ibhangi guru renyika saka RBZ ndo rakabata yatoti balance sheet yenyika RBZ haisiyo inogenereta foreign currency inochengetedza yageneretwa kana kuti yatsvagwa nemaindastri vachiexporta zvinhu kana nemamine saka tofanwa kupawana dzidziso ipapo kuti tizive kuti reserve bank harisino basa rayo asi reserve bank tinoziva hongu yakagadzirisa policy yekuti inotora imwe mari inobva kumaminerals ichichengeta iyi reserve bank inobatsiridza vese vanee vasina asi inokurudzira zve kuti zimbabwe ngaiexporte nometa kambani yakaita sei ngaiexporte igenerate foreign currency yao ndozvinodaidzirwa kumabhizinessmen ezimbabwe kuti edzai izvozvo kuti muexporte tinoziva kuti exporti haisi as profitable but exporti inobatsira kuti tirambe mabhizinesi edu achidini achiramba achimhanya asi tikasaexporti hatiiwani saka ngatirege kungotarisira kupiwa nokuti nyika yedu yanga yangojara kungoti munhu wese unopiwa unongopa munhu marani aingoitwa makaranga achingoti pohwai maraisi pohwai shuga izvozvo isusu hatizvidi toda kuti vanhu vashande vashandise pfungwa dzavo